tinoda kutenda nerubatsiro rwauya kusapota vanorarama neutachiona weHIV muZimbabwe pakudzivirira nyaya yeCOVID-19. SeZimbabwe Ministry of Health neNational AIDS Council takatoburitsa magwaro anoenderana nezviri kutaurwa nePEPFAR nezvekuda kubatsirwa nePEPFAR. Rubatsiro rwePEPFAR rwanzi ruchasvika kuvanhu vanorarama neutachiona vachisenzesa mapartners ava vari kushanda navo. But tinovimba kuti vanorarama neutachiona vachabatsirikana. SeZimbabwe tiri kuti isusu vanhu vanorarama neutachiona vanofanira kuwana rubatsiro.
Takatarisa rubatsiro irworwu rwemari $150,000 vayeke. Imari yamungaona ichiita basa rakakura here zvekubatsira vakawanda vanorarama neHIV?
Jonga, chandaona pastatement yabuda ndechekuti mari $150,000 uyezve imari iri kuenda kuitech zach neofit. Chandisina kuona ndechekuti imari iri kuda kutenga zvinhu zvakawanda zvakadini. SuZimbabwe tine almost 1.4 million people living with HIV. Vatinoziva vari pamushonga vatiro kuti ivo ngavagare kumba. Vanosvika ivo about 1.2 million. Chandisingazivi hangu ndechekuti ndevese here vari kuda rubatsiro rwanzi runofanira kupuwa. Handingati mari yakawanda, handingati mari yakashoma, mari yaishoma. Chandingangoti rubatsiro. Patiri iko zvino izvi nenyaya yedambudziko reCOVID. Tinofanira kungogashira nekutenda rubatsiro rwese rwatinenge tawana. Tinogona kuda zvakawanda kupfuura ipapo. Asi chikuru ndechekuti PEPFAR yawana zvakakodzera kuti isewo roo rwayo pane zviri kuitwa muZimbabwe. Mari yePEPFAR ndeimwe yemari yauya muZimbabwe kubatsira dambudziko reCOVID kunyanya zveHIV. Pandoziva kuti vana Global Fund yakaisawo mari, National AIDS Council yakaisawo mari, iyo government pachayo yakataura pamari dzichabatsira COVID. Saka ndofunga mari idzodzo dzikabatanidzwa dzinowedza nepadzinogona kuti hatirwisane nedambudziko reCOVID.